Nyaya kuti wana wasa zukere kumba ino chengetiza umwezi wa bereki wakaburiza maru za kawanda wanewa wachinde kusikoro chakango shate kalenda yechikoro chedu ya kata za kusukuna watu kuchaita Easter holiday chete noe urombo kune wana wachata za kuchikona Easter holiday chepiri chata za nyaya kuparara kwe COVID-19 kubacheketa musikoro kuto create wa imwe babo yekuti mwanga acha zokwira mbaza achitapurirana nevamwe chigwere chedenda reCOVID-19 odzoka naro kuchikoro zvaizokanganisa zvikoro zvedu zvizovharwa zvakare saka isinoona riri danho rakakosha pakuchengetedza mwedzi wabereki nekudzivirira kuparara kweCOVID-19
pane urongwa hwaitwa here kuti chikafu nevanosara pazvikoro izvi nevana apa vachabhadharwa nani
dambudziko ratinogara tichichema naro yekuti hatinotore nguva pakuronga kuti toita sei zvinhu zvedu ndezvekungoti churo yamukira mugumbo tinokurudzira hurumende nemaresponsible authorities dzakusanganisira machechi nevamwe vane zvikoro vabude neurongwa hwakarongeka hunoita kuti vana ava kugara kwavo risave dambudziko
asi hurumende haina kukuudzaiwo here kuti ndo zvayafunga kuti vana vepamaboarding vasaenda kudzimba paholiday yeEaster
hurumende haina chayanga yatiziisa panyaya iyi asi isusu semaonero edu tanga tagara tichitotambura kuti tichabatanidza sei nyaya idzi kuti vana vauya kuchikoro vakuda kuti vadzokere ivo vabereki havana mari zvikoro zvakaomerwa nyaya yekupararira kwecovid hakungarambe munhu achiti abuda apinda abuda apinda saka tetingotiwo kana tikange tawana solusheni inobatsira nyika ngatishandei neiyoyo asi semutauriro unenge wakakosha watigara tichiita hurumende ingaigara yatsanangura zvinhu zvayo paine mwaka wakakwana kuti pana paine gadziriro dzechikafu nezvimwe dzendauka dzevana nekumwe kuonana kungaida kuitwa vamwe vanenge vari vemakereke nezvimwe zvigadziriswa asi tokurudzirawo kuti kana paine mubereki ane mwana ane mari yake anotini ndinokwanisa kuti mwana wangu auye hurumende ngaisanyanyooma mwoyo ngavatenderwe vaite pamwe nevemakereke akasiyana siyana asi tizoonawo kuti vana ava kana vadzoka vanotestwa vasati vapinda muzvikoro kuti tisakwedzere mukana wekupararira kwezvirwere.